This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kuvateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 11 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitoya zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zimbabwe inokwidza mitero yemotokari, mafuta edzimotokari nezvimwe senzira yekutsvaga mari ichashandiswa nehurumende.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoshandisa masimba avo mukuwedzera kurwiswa kwechikwata cheIslamic State muIraq neSyria.
Nengo yeMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vaFletcher Duleni Ncube vanoshaya Mbulawayo nhasi.
Mukupera kwechirongwa chino tichaverenga tsamba dzenyu nekudarurambai makateerera kuStudio 7.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka, izvo zvapa kuti vakwidze mitero yezvinhu zvinosanganisira motokari, mafuta edzimotokari nezvimwe. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitura kudare reparamende mashandiro aita budget regore rino, vachina masavati matano avatora aya akanangana nekuunganidza mari inoshandiswa nehurumende, vachiti hurumende iri kutadza kuwana mari yainge yakaronga kuunganidza kubva kumitero. Zvimwe zvichange zvave kubatirwa mitero imbozha nhare pamwe neairtime, uye vazivisawo kuti dzimwe mari dzinotambiriswa vanhu dzekubatsirikana dzichange dzavewo kubatirwa mutero. Vatiwo uwandu hwezvinhu zviri kutengeswa kunze kwenyika huri kuramba huchiderera, uyewo pane zvinhu zvakawanda zviri kutengwa kubva kune dzimwe nyika asi zvichikwanisa kugadzirwa muno. Vati izvi ndizvo zvikonzero zvaita kuti vakwidze mutero wemotokari. Vatiwo vanhu vakawanda vave nembozha nhare vakati ndizvo zvaitawo kuti vadzike mutero pambozha nhare. Vatiwo zvinhu zvakaita sezvirimwa nezvinhu zvinogadzirwa kubva muzvirimwa zvakwidzwawo mutero sezvo zvichikwanisa kugadzirwa muno. Vachina masa vakwidzawo mutero wemari yedzimba dzehurumende vachiti mari dziri kubhadharwa padzimba idzi hadzichakwanisi kugadzirisa dzimba dzacho. Vachina masa vati uwandu hwemari iri kushandiswa nehurumende kusvika pakati pegore hwakapfurukidza kudarika wavangi vakaronga, vachiti izvi zvakakonzerwa nekuti hurumende yakabhadhara zvimwe zvikwereti zvainge isina kuronga kubhadhara. Vati izvi zvakaitirwa kuti hurumende ikwanise kuwana zvikwereti kunyika dzakaita seChina nedzimwe. Vatiwo Zimbabwe yatanga kubhadhara zvikwereti kumabhanga akasiyana-siyana, uye vachatanga kubhadhara chikwereti kuEuropean Investment Bank sezvo paine nhaurirano dzekuhidzana nenyika dzekuEurope. Asi vati vachaenderera mberi vachitaurira neAmerica neEuropean Union kuti vabvise zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe. Vachina masa vati pane matanho akawanda vari kutora akaita sekutsvaga mari yekusimudzira makambani emuno pamwe nekuvandudza mashandiro anoita makambani ehurumende. Vaenderera mberi vachiti hurumende iri kutsvaga mari yekutsigira varimi vekumaruwa nemumapurazi kuti nyika iwane chikafu chakakwana. Vati hurumende iri kuunganidza mari inodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora ekutsigira varimi nembeu nefotireza. Vazivisa kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitatu kubva muzana kwete zvikamu zvitanhatu kubva muzana sezvavange vakatarisira. Vati mari zhinji iri kuwanikwa nehurumende iri kuenda kumihoro yevashandi, izvo zviri kuita kuti hurumende isare isina mari yemabasa nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoti vashandisa masimba avo mukuparura chirongwa chekurwisa zvakasimba nemuchadenga chikwata cheIslamic State in Iraq and Syria kana kuti ISIS.
So tonight, with a new Iraqi government in place, and following consultations with allies abroad and Congress at home, I can announce that America will lead a broad coalition to roll back this terrorist threat.
Vachitaura nezuro maneru va Obama vakati mauto emunyika yavo acharwisa ISIS kudzamara yaparadzwa zvachose. Mashoko aya anotevera kuchekwa musoro kwezvizvarwa zveAmerica zviviri neISIS. Chikwata cheISIS chinotungamirirwa neverudzi rwechisuni. ISIS yatora matunhu akawanda muIraq nemusiria uye iri kukonzera kusagadzikana munyika dzakawanda nenyaya yekuti ine zvizvarwa zvakawanda zvekune dzimwe nyika kusanganisira Britain neAmerica neChina zviri kurwa zvichitsigira. Pari kutyirwa kuti zvizvarwa izvi zvikadzokera kumusha kwazvo zvinogona kukonzera matambudziko akanyanya munyika idzi. Vachiparura urongwa hwekufambiswa kwemari pakati pegore nhasi, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vaudzawo dare reparamende kuti hondo yekuMiddle East ichapa kuti mutengo wemafuta ekufambisa munyika ukwire. Mukuziya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvehondo uye vari muzvinafundo paUniversity of South Africa Dr. Martin Rupia kuti tinzwewo maonero avo nezvemashoko ava Obama.
Kana tichitarisa mapato ekuAmerica, iye zvino taakuona kuti vana Bush mwana nababa wake vaitsvaga hondo, kune hondo vaigara kwaito buda zuva vasvika. Madhemokrasi ndokusvika ndokuti aiwa isi tinoda kubvisa masoja ese ari kune hondo. Iye zvino vamwe vaakurukura kuti mabvisiro amakaita ndiyo apa simba rebato ayana Boko Haram, Al-Shabaab, ISIS, kuti vafunge kuti hapana mabato anouya kuzovarwisa. Saka ivo regai vapinde munyika nemunzvimbo dzisina vanodzivirira. Tichitaura izvozvo ndezvekuti tinoona dzimwe nyika seEuropean Union vanonzi na NATO, iye zvino vatotanga kufunga kuti aiwa dai tachisenza nana Bashir ana Al-Assad vekuSyria, kana kusenza neveku Iran, kusenza nevamwe vekuTurkey, kusenza nevamwe vari kuIraq, America ichiri kumasure ichiri kufunga yokuti yosenza here iyo nevari kuIran kana kuti isenze nevari kuSyria.
Asi tichitarisawo kuti icho chikwata cheISIS chiri kushorwawo kana nayo Al-Qaeda, kwozotiwo hurumende yeIran inenge ine mashiaidzi akawanda nevamwe nevamwe. Asi kune dzimwe nyika dziri kunzi dziri kuvatsigirawo dzakaita sana Saudi Arabia. Hondo dzakadai dzinopera here muzvinafundo rupia?
Zviri kunetsa pane zvekuti zviri kutaura ISIS ndezvekuti naiyo iri kutoda kutora nzvimbo kana nyika dzine vamwe vana Al-Qaeda, dzine vamwe vana Shia, dzine vamwe vana Sunni. Saka vamwe vana Al-Qaeda nana Sunni vaakuti aiwa kalifeti yatinayo haiziri yekuti ndeyenyumeka. Saka maonero atiri kuita ndeyekuti mutone hondo mukati memaislamic groups.
Nyanzvi munyaya dzezvehondo vari muzvinafundo paUniversity of South Africa vaMartin Rupia vari parunhare muPretoria, South Africa.
Mutungamiri webato remavambo kuSiledon vaSimba Makoni vanoti kunyange vamwe vano vashoma mubato ravo vari kuti vanofanira kupinda musarudzo vakazvimirira semutungamiri kwete kutsigira vamwe sezvavakaita musarudzo dzegore rapera, vacharamba vachibatana nevamwe kana vaona zvakakodzera. Musarudzo dzegore rapera vaMakoni vakatsigira mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai.
Dr. Makoni vakambovawo gurukota munyaya dzezvemari mubato reZANU-PF uye vanotiwo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havafaniri kuramba vachiti zvirango ndozviri kukanganisa upfumi hwenyika, nekuti dzimwe nyika dzakambotemerwa zvirango zvakasimba kudarika Zimbabwe dzakatobudirira munyaya dzezveupfumi munguva yacho. Tatanga nekubvunza Dr. Makoni kuti chii chavari kuita iko zvino mubato ravo.
Tiri kushanda nepatinogonera kuvaka musangano kuti tive muvanhu, tidzidzise vanhu zvinangwa zvedu uye tipindewo muvanhu nemazano atinawo ekuti matambudziko avakatarisana nawo vanhu veZimbabwe anogona kugadziridzwa sei.
Tirikunzwawo kuti pane musangano wakamboitwa nebato renyu mazuva aperaya. Zvatakaverenga mumapepa nhau ndezvekuti pane vamwe vanga vachitaura vachitiwo vanenge vasina kunyatsofara nedanho renyu rekutsigira vatsvangirai kuti vakwikwidze ivo musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Chekutanga ndinotsinhira kuti hongu takava nemusangano iyoyo vhiki rapera paseri vaive musi wa16 August. Pakauya vanhu vakawanda mazana matatu evane shungu yekushanda kuvaka musangano weMKD.
Tomboti tarisei zvishoma zviri kuitika muZANU-PF zvekurwisana izvi. Zvinhu zviri kushamisa here?
Kwete, Blessing, handidaviri kuti zvinhu zvinoshamisa ani nani anga achitevedza zviri kuitika muZANU-PF. Kwete gore rino kana gore rapera chete asi kudzoka kumashure. Imba yagara iri kurwisana pakati payo. Izvi imi venhau munogara muchizvitaura kudzoka kumashure uku hazvina kundishamisa ini, uye hazvindishamise zvikaramba zvichipfuurira mberi kutodzama kupfuura pazviriko zvino.
Nyaya iri kuda kunzwikwa nevanhu vakawanda, Dr. Makoni, inyaya yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Muri kuzvionawo sei? Chii chaizvo chinoda kuitwa kuti zvinhu zvigadziriswe?
Chekutanga, Blessing, reganditi hamusi muupfumi chete musina kumira zvinhu zvakanaka. Nyika yedu nemapazi eupenyu hwevanhu vayo akasiyana-siyana haisisina kumira zvakanaka. Munonzwa nhau dzinobuda zuva nezuva dzebopoto munyika, dzekusazvibata kwakanaka, kusatevedza mutemo, uori. Izvi hazvisi kuupfumi chete, nyange magariro netsika dzaparara. Zvinoda kuitwa hazvina kunyanya kunetsa kana kurema, zvinozivikanwa. Ndikuyeuchidzei kuti kubva kuzvitonga kuzere kuchiuya, hurumende yedu inotungamirwa navamugabe iwava yaburitsa magwaro ehwaro hwekugadzirisa nyika, maplans kana kuti mablueprints anopfuura 14. Mumakore 34 erusununguko rwedu zvinoita sekuti makore maviri ega ega tinoburitsa gwaro idzva. Magwaro ese mukaongorora aya haana kunyanya kusiyana mupfungwa dzaanadzo. Dambudziko guru riripo nderokuti hatina vanhu vane chido nechisungo chekushandira rweruzhinji kushandisa mazano ari mumagwaro iwaya kuti tigadzirise zviri kunetsa vanhu veZimbabwe.
Mutungamiri wemavambo kuSiledon, Dr. Simba Makoni, vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Musakangana kuti munokwanisawo kubata Studio 7 pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Totanga nemuSouth Africa. Kutongwa kwemumhanyi ane mukurumbira muSouth Africa nepasi rose, Oscar Pistorius, kwambomiswa kusvika mangwana, mutongi wedare achiti Pistorius haana kupfura musikana wake achida, kunyange hazvo achikwanisa kuwanikwa aine mhosva yekukonzeresa rufu. Mutongi wedare amai Tokozile Masipa vamisa nyaya iyi nhasi vasina kupa mutongo wekupedza nyaya. Amai Masipa vati vachuchisi venyaya vakatadza kuburitsa uchapupu hunoroverera Pistorius nemhosva yekuti akapfuura River Steenkamp mushure mekuronga kuita izvi. Asi vati Pistorius anogona kuwanikwa aine mhosva yekukonzeresa rufu.
Vatungamiri venyika dzemuEuropean Union vawirirana urongwa hwekutemera Russia zvirango mukupera kwesvondo rino, sezvo Russia iri kupindira kumabvazuva kweUkraine. vamiriri venyika idzi vasangana muBrussels uye vanoti zvirango izvi zvichatanga kushanda nemusi wechishanu. Vamwe vamiriri ava vataura vasikadi kuburitswa mazita avo, vanoti zvirango izvi zvinogona kubviswa kana zvinhu zvikanaka muUkraine. Mashoko aya anobuda zvichiteverawo mashoko abuditswa nevakuru vakuru vemuUkraine ekuti chikwata chiri kutsigirwa neRussia munyika iyi chawedzera nzvimbo dzachiri kutora kumuganhu kweSea of Azov. Mutauriri wemuRussia audzawo vatori venhau kuti vari kutsigira Russia muUkraine vava nemasimba munzvimbo iri pedyo neSea of Azov mushure mekurwisana nemauto emuUkraine mukupera kwemwedzi wapfuura.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vabatana nevamwe muAmerica mukurangarira kurwiswa kwakaitwa nyika iyi nemagandanga makore 13 apfuura. VaObama vaperekedzwa nemudzimai wavo Michelle Obama nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden apo varangarira vanhu vakafa musi wa 11 Gunyana vari muSouth Lawn Garden pamuzinda weWhite House. Izvi zvaitwa panguva yakarovera ndege yekutanga paWorld Trade Center muNew York.
Rambai makateerera kune vhenyuro yevanhu ane mimi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu nemumwe wangu Jonga Kandemiri. Hurumende inonzi ine urongwa hwekuparura chirongwa chekuti vanhu vazvitarise voga kana vaine utachiwana weHIV kana kuti HIV self-testing kits. Bepanhau reSunday Mail rinoti urongwa uhu huchiri kuongororwa nezvavo kuitira kuona kuti hunotambirwa sei husati hwaiswa kuvanhu. Nyika dzakawanda zvikuru dzakabudirira dzinonzi dziri kushandisa nzira iyi zvakanyanya mukuti vanhu vazive pavamire munyaya dzeHIV.
Asi muZimbabwe chirongwa ichi chiri kuda kuparurwa panguva iyo paine mashoko anoti vanhu vanodarika zviuru 11 vakatariswa utachiwana weHIV kubva kumahofisi avana chiremba havana kuzodzokera kunotora zvakabuda mukutariswa uku. Vamwewo vanoongorora nyaya dzeutano nemagariro evanhu vanoti chirongwa ichi chisati chaparurwa munyika vanhu vanofanirwa kupiwa dzidziso yakasimba yekuti vazokwanisa kutambira vari voga zvinenge zvabuda muongororo yavanenge vaita. Vamwe vanoti kana zvakasabatwa zvakanaka vanhu vakawanda vanogona kuzviuraya mushure mokunge vaona zvinenge zvabuda izvi. Mukutarisa nezvenyaya iyi tabata sachigaro wesangano revanhurume vanorwira kodzero dzemadzimai vaJona Gokova pamwe nevanotungamira sangano revechidiki reStudents and Youths Working on Reproductive Health Action Team kana kuti SAYWHAT vaJimmy Wilford. Tatanga nekubvunza vaGokova kuti vanoona nyika yakagadzirira here kutambira chirongwa chakadai.
Maonero andikuita zvinhu ndekuti hurumende yedu haina mari yekuramba ichibatsira vanhu vane utachiona weHIV and AIDS. Ini chandinotyira ndechekuti hurumende nekuti haina mari inogona kuita pass on makosi kumaindividuals and sisiri kuti inofanira kuva inot encourage maindividuals kuti vaende kutesting but hurumende yacho ichibhadhara mari.
Va Wilford munoti
inini semaonero angu nekushanda kwandinoita nevechidiki handioni pane chakashata nezviri kurongwa nehurumende nekuti zvinhu zvinofambirana nekushanda kwatiri kuita nguva nenguva kuti isusu ngatibvisei kusarudzana panyaya dzeutachiwana weHIV and AIDS. Saka kana munhu achinzi akwanise kana kunozviita ari ega imwe nzira yekutambira kuti utachiwana weHIV wakangofanana neumwe urwere hwatinogona kungotinawo zvakafanana nemudzimai anogona kuti inoo ndida anozvitesta kuti ndaane nhumbu ra handina nhumbu. Saka hationi pane chakashata pane zvinhu zvakaita saizvozvo.
VaGokova tingazoona here vanenge vachizozvitestava kana zvabudirira vachizokwanisa kushandisa zvavanenge vawana mumaresults iwayo?
Dambudziko ratinaro nderedzidziso yatinayo. Dzidziso yatinayo haisi complete, haikwanise kuempower an individual to understand kuti zvakakosha kuti munhu aziye status yake. Saka ndo dambudziko ratinaro kuti iro vanhu vari kuforceredzwa but vasati vasvika pakuti vava convinced vongoerekana vongoenda kunotestwa. Saka zvoda kuti maorganizations akaita se NAC vatarise nyaya iyoyo yekuti sei vanhu vasiri kunotama results.
VaWilford, tomboti chirongwa ichi chabudirira kunge chiparwa munyika, vanhu vachizvitesta vari kumba. Tinozoona here vanhu ivo vachiwana counseling inotariswa kana munhu aenda kunotestwa kwana chiremba?
Regai nditange nekupokana nezvataurwa navagogova kuti vanhu havasi kupuwa dzidziso yakakwana. Ndida kuti inini ndiri kufungidzira kuti zvamuri kubvunza izvi makazviwana mustori yakabuda mupepanhau pafikira pfuura here. Takaongorora stori iyoyo yakabuda mupepanhau iroro, stori iyoyo haitauri kuti yakawana kupi information iyoyo yekuti vanhu vakaenda kunotestwa vasina kutora maresults avo. Saka kwandiri stori iyoyo haisati yava kureva chinhu kusvika yatiudza kuti mastatistics ayo vakamatora kupi, bhoza hapana pavakambokota kuti mastatistics abva kupi. Then tikitarisa mubvunzo wamabvunza, ndinoti inini hurumende yati iyo ichaita yavanoti iyo feasibility study, voona kuti how feasible is it, tinokwanisika here kuti implemente urongwa hwakaita seuyu muzimbabwe. Maonero angu ndeyekuti nedonzo ravanaro nekushanda kwese kwavanga vachiita nekushanda kwese kwatinoita nguva nenguva kuti tigadzirise panyaya dzeutachiwana huwandu hwavo munyika, ndovimba kuti hurumende ichakwanisa kuita urongwa hwokuti voenza kama apo nemamekanism anokwanisa kuti kana munhu achinge azvitesta ega ari kumba zvinogozofamba sei.
Vagokova, tingaona here pachizove nekubudirana pachena kana vanhu vachinge vakuzvitesta kumba?
Problemu yatanga tinayo senational program yanga ichitiyo usati waenda kunotestiwa unoenda kucounseling, wabva kunotestiwa wakolekta maresults unoenda kucounseling. And ndo programu yati kuda iyoyo iyi yekuti tichitanga kuita testing chiwande wande idisaster, hakuna chinobuda.
VaWilford, mashoko enyu ekupedzisira.
Ini ndovimba kuti vanhu vanokwanisa kubudirana pachena. Pari zvinonzi tiri kungotaura nyaya iyi tichishandisa fungidziro kuti vachazodai vachazodai, asi ini ndinongoti izvo zvakangonaka kuti kana vakuuya vachitsakiridza kubva kwatiri isusu tichaitawo pfungwa dzedu kuti zvingafambisei kuti tinyatsoramba tichienderera mberi ne privacy makesi kita chanoonika kupi anopuwa zvaita sei. Saka saizvozvo ndovimba kuti zvinofamba zvakanaka ndakakwanisa kushanda pamwe chete nehurumende.
Vanga vari mukuru wesangano revechidiki reSay What vaJimmy Wilford. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro wesangano revanhurume vanomirira madzimai repadare vaJona Gokova. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vaimbova nhengo yeparamende vaFletcher Doleni Ncube vashaya nhasi masikati kuchipatara cheMatadei muBulawayo. Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vaNhlahla Dube vanoti vaDoleni Ncube vakaendeswa kuchipatara vachirwarisa. Vanhu vanonzi vakaungana kumba kwemufi kuHillside muBulawayo. Gibbs Dube weStudio 7 aita hurukuro navaNhlahla Dube kuti tinzwe mafambiro ari kuita zvino.
Bato redu ranzwa mashoko ratambira mashoko anorwadza, mashoko ekushaita kwachairman wecouncil of elders yepati yedu baba Fletcher Doleni Ncube. Vanhu vachiri kubva kuchipatara vachienda kumuzimba zvaitika pavanga vatirwarei kwenguva yakaterebei, asi toda kukurudzira kuti panguva yakaoma yakadai vese vanhu vashaikirwawo, nekuti baba Doleni vanga vari mutungamiriri wevanhu vakawanda muZimbabwe. Vanyatsosimbisa mhuri yekwaDoleni, vana vasiyiwa nababa, adzimai vasiyiwa nemurume wavo. Tichazovimbawo kuti Mwari vane vasimbisa tichifamba tichienda kumberi tichibata basa iri kuti vasimbe semhuri yashaikirwa zvikurusa. Totiwo vezvepolitics vemuZimbabwe zvikurusa avo vanga vanorwira rusununguko rwevanhu rwerere vashaikirwawo negamba rakarwa kubva kunguva yehondo akabatikana kubva kuchiumbwa MDC nanhasi angari munhu akamira pagwara rechokwadi rekurwira vanhu rekumirira zvido zvevanhu. Toti panguva iyi navasimbi vekwaDoleni takasikirwa tose tinochema navo.
Mutauri weMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vaNhlahla Dube vachitaura vari parunhare naGibbs Dube weStudio 7 vari muBulawayo.
Yashika nguwe ya tunaverenga tsamba mbosha dzenyu pamwene ma text message ama tumira kuno ku Studio 7. Kuno tsamba ya kutanga inobva kubikita kune munyora anoti kuno kubikita tarwadziwa nenamo mabasa hakuna saka tina matireiwo kuti tiwane mabasa. Kune hama dzedu dzakawanda dzisina mabasa saka tinunurewo kubva mumadhaka atiri. Mufarise amai pamwe na baba vangu mbuya va privi na sekuru va privi vari kushurugwi pamwe nemhuri yekwa mudzimu yekwa mudzami pamwe nemusikana wangu Susan ari kumasvingo ndini Kosten mudzami ndiri kuno kubikita kutafara gede maranganyika.
Makadi jongana blessing taneta nekuita vapoteri kune dzimwe nyika asi nyika yedu iripo. Izvi zvinotirwadza, mundifarisirewo muzaya wangu Julius Chibemba nemwene werudo rwangu Christopher Mazinyani ana Progress Makusha Chikwinya South Africa Mpumalanga.
Mumwe munyoro anoti makasimba here? Isi tinofara nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Ndinofara zvikuru mukazivisa nyika zviri kuitika pakambani yematehwe neshangu iri kumarondera. Uko vashandi vari kudya nhoko dzezvironda. Namo iri kupururudza mushure mekunge vashandi vamiswa basa pasina chavakapiwa nemachaina avanoshandira. Pane nyaya dzakawanda dziri kumakotsi dzisingapere izvo zvinobata vashandi nekuti vashandirwe vanonzi vane vanovatsigira muhurumende. Kana muchikwanisa chimbosvika iwo paEgypt muzvionere simba from marondera.
Tinashe Mugwagwa anoti mufarise baba vangu kuhonde vanonzi Shadrack Mugwagwa nemudzimai wavo amai Selina Mugwagwa. Ndini mwana wavo Tinashe Mugwagwa Mahlanzi ndiri kuchipinge kuMount Selinda kuBeacon.
Ndini Faraisi Dumo kuchipinge kupaida moyo. Ndinokumbira mumbotaura nezve stands verification iri kuitwa ngeChipinge Town Council. Stand imwe iri kuonekwa ine vanhu 4 vakaibhadhara vane mapepa akakwana. Mundikwazisirewo mudzimai wangu Sibongile Ruo nevanasikana vangu Conclave Natricia uye Elsie Mango Simba Chasara Mudara Wilson Sidumo Anesu Manjengwa Livingstone Zlumo na vamulambo vekanye. Ningafara kwazvo mukaverenga tsamba yangu. Tichakufonerai mukoma Faraisi Dumo kuti muudze veruzhinji zvakadzama zviri kuitika kuChipinge.
Zita Nditanaka Gwisai ndinogara mugokwe machifisai. Jonga nechikwata murikuita basa guru nenyaya dzenyu. Asi tumiraiwo mupepeti wenyu muraini rasabhuku makope. Tanzwa nekufambira makiriniki ari kure mutunhu ungaite 30 to 35 kilometers. Asi pane nzvimbo inogona kuita chipatara pamurinji. Magetsi ari pedyo, mvura inobatika. State Minister vamachaya ndokumusha kwavo asi hapana kana chimwe chinoonekwa chavanoita uye chavakaita. Asi zvavo vaiita mugokwe town. Jonga tibatsirei Tanzwa, ndichafara kana yangu mwadi ikaverengwa.
Aiva vateereri nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinotirambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuStudio 7 muchitiudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe paStudio 7. Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7 muchishandisa email yedu inoti studio7@voanews.com. Ma text message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora namba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Tosangana zvakare mangwana muchikamu chatinoverenga zvamunenge manyora.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa chirongwa chiri kunzi chingangozoparurwa chekuzviongorora HIV.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare musoro wenhau dzanhasi.
Zimbabwe inokwidza mitero yemotokari, mafuta edzimotokari nezvimwe senzira yekutsvaga mari ichashandiswa nehurumende.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoshandisa masimba avo mukuwedzera kurwiswa kwechikwata cheIslamic State muIraq neSyria. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.